Mutumbi wava Mugabe unonzuri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno mazvimba. Studio 7 vamwe vatori venhau vemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wava Mugabe sezvo zvanga zvinzi mhuri yemufiri mumusangano usingadiwe vatorwa. Mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pava Mugabe nhasi audza Studio 7 kuti guva richavigwa vaMugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri ichityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvematongerwo enyika vavasina kudoma nemazita. Amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vaMugabe vasaradzwe kumarinda akaradzwa dzimwe hama dzavo kusanganisira amai vavo amai Bona Mugabe.
Rangwe zvakaita semba ine munopinda soka kuranga dzimba dzotenderera so. Saka kwaiti masive ochichi apa ndipo paiswa fish pond. Imba yasari Mugabe yanga ripa pambedzima. Saka apa fish pond apa ndopa vakwa manja. Kuti vari kufunga kuti vakaiswa kumapuwa kumunhu anogona kunochera usi. Munhu anotengwa akaenda. Saka apa kuti munhu uzopapinda.
Vamadenyika kutama vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvekuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vaMugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Aiwa isito zvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu. Saka hapana chimwe chatinga ise parutivi, tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita. Vemhuri ndisu tiri pano yake zvimwe chete izvozvo zvatinazvo.
Parizvino mungazive kuti urongwa hwamira pape tinove mumutumbi ucharatwa.
Aiwa hatisati taziva izvo, hatisati tagara pasi tese.
Sachigaro weZanu PF munharaunda yekwakutama vatinosi Manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vaMugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pahutongi navaEmerson Munangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017. VaMugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwazvimba izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri.
Hatozvitambira zvakanyanya sinza arivo mashoko avo avakakasiya vataura. Kana mufi achinga ataura vanhu vanofanira kuti varespekte kodzero dzemufi. Zvaakasiya ataura izvi zvotongoti ngazvitwe saizvozvo. Hatimazvo zvekuHeroes Acre nderimwe step ine confusion. Confusion inokonzerwa nekuti pavakabviswa vakanzi vatadza kutonga nyika ndovauraya nyika vakadai kureva kuti vakabviswa Heroes status. Vafa moto vakuenda kuHeroes Acre kureva kuti hurumende ndiyo iri confusa vanhu. Ndovakavabvisa Heroes status vachivabvisa pavakavabvisa nechisimba paya. Vakati ndiye akauraya nyika zvikadii. Tikati munhu kana abviswa akazvevauraya nyika vamwe vaakupindawo votonga. Zvino ozofa motira hero futi akuna nea Heroes Acre. Zobva zvaakontradiktai vande vanhu vanosara vari confused. Hatimaona iri hurumende iri kukonzera izvozvo. Hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hero kana kuti iti haisi. At the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi. Saka at the end of the day tinenge tangoona kuti isu sehama dzake tinenge tingotora hama yedu. Tingoviga sekutaura kwakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei.
Mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vaMunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavaMugabe.
Anowachizwa hakuno kunda tombokanganwa zvake wasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara machifi. Story wese.
Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vaMugabe kuti hama yavo yainge yarwara. Zvinonziwo madzishe akadzingwa kuBlue Roof mushure mekunge amai Mugabe vawana runyorekupe rwekuti madzishe ainge apiwa mari nehurumende kuti avanyengetedze kuti vaMugabe varadzikwe kuHeroes Acre. Zvinonzi zvakazoita kuti madzishe aya adzingwe kuBlue Roof marimwe zuro. Hatina kukwanisa kutaura namai Mugabe sezvo vanga vari musangano nevemhuri. Hatina kukwanisa kutaura zvakare naishe Dununu Zvimba avo vane zita rekuberekwa rekuti Rafael Zvikaramba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Asi vane ruzivo nezviri kuitika pamusha pavaMugabe vanoti mufi acharadzikwa nemadzishe pachivanhu. Mashoko aburitswa nebepa naure Zimbabwe Morning Post anoti vamunangagwa vachange vasipo pakuvigwa kwava Mugabe, vachinzi vachange vakamirirwa negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaKain Matema pachavigwa vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas chiri pasi.